chandisi na ku ina tokufara nacho tikatarisa chanzo kufara nacho ndeche kudavira kwakaita dora reZimbabwe kubudget yakaitwa na minister nokuti kudavira kwarakaita ikoko rakabvara todona kwatiri isareta zvemabhizinesi tinobva taona kuti minduro yapiwa nemari yenyika ichidonha pamusoro pokuti ikwire uremu hwayo zvinoratidza kuti bhajeti iyi haina kunatsokumira zvakanaka so ndo pasina kunatsondifadza ipapo tichitarisawo zvimwe kwakaitwawo mari kueducation yakati wandei kwazvinhu zvakatinakei izvozvo sokunzwawo kwedu kuti kueducation kumaticha gore rinouya kuchazohaiwavo kuchazotorwawo maticha 5000 nyangwe ari mashoma avo zvingava zvakatinakei asi ruzhinji rwezimbabwe handioni sokuti rune chitarisiro chokuti upenyu huchanaka kana takatarisa isu kuti zvinhu zvichadzaka here kumutengo uku kana kuti mabasa acho akangonzi mabasa achavapo achava paari mangani nokuti zvakaitwa naminista zvokuti makambani achahaya achapuwa mari yakati mari yacho yaanopuwa kuiverenga kwatakaiita inongova $25 pamunhu oga oga wavarenge vahaya asi mamiriro azvinoita apa ndeokuti chii kuti iro bhizinesi rikwanise kuhaya munhu zvinenge zvichitova nokuti bhizinesi racho ravana vanhu vanotenga saka ndiona sokuti zvakati cheyamei papapa kuti vanhu vanogotenga vanowanikwepi kuti mabhizinesi acho azokwanisa kuhaya vanhu kumabasa ikoko saka handioni kushanda kwazvenu munhuwo zvake wekuzimbabwe handioni kuti ungava netarisiro yekuti upenyu huchanaka nokuda kwebhajeti yaitwa iyi
mataura kuti kudayira kwakaita dhora rezimbabwe zvichitevera kuburiswa kuparwa kwakati wabhajeti kuna kukufadzai chii chakaita kuti dhora rezimbabwe ridonhe pakataurwa bhajeti regore rinouya
chine chakanyanya kuita kuti ridonhe ndechokuti bhajeti yakaitwa naminista haina chivimbo chokuti ichavandudza ufumi hwezimbabwe saka dhora rinobva radavira nokusa simba robva radonha kudonha kunoita dhora ikoko kunoita kuti zvinhu zvomuzvitoro zvose umu zvikwirevo nokuti zvinoteerawo kudi kudonha kune kwaita mari yenyika saka hapana chivimbo asingati makonsuma ayaya ndo vatengi vaya vaikonsuma confidence iyai chivimbo china vanhu vomuzimbabwe kuti bhajeti iyi ichawedzerawo upenyu hwedu isu magariro edu takashayikwa nebhajeti iyoiyi mari iriko inotaurwa kueducation kuchaenda mari yakati kwakati kuchaenda mari yakati yaiswa yakati kumabasa asi minista havana kutaura mabasa mangani avari kutarisira kuti achabvako achagadzirwa namakambani aya saka zvinhu zvinoita kuti isu vanoongorora nezvemabhizinesi tione kuti mari kayenyika ndo inoitirwa bhizinesi iyoyo zvino kana yakudonha uremu hwayo ichidavira kubhajeti zvinoreva kuti bhajeti iyi haina kumira zvakanaka i tinoona kuti ivo minista vakapawo kwai duty free yezvinhu zvakaita samawaini waini chayo ingavandudza upenyu hwemunhu womuzimbabwe nenzira ipi zvinhu chaizvaizvo zvinodiwa navamabhizinesi kuti vakwanise kugadzira zvinhu nokutendesera zvinhu hazvina kunge zvaiswa kuti zviite duty free vakabva vatoenda zvavo kuwaini kudai ivo ndivo vanokwanisa kuitenga waini yacho munhu wowo muzimbabwe haina zvaingamubatsira waini iyoyo
mataura zvekare pamusoro pekuti hurumende yakati kuvemabhizimisi nevamaindastry vanogona kuvapa mari zvichienderana nevanhu vavanenge vapinza basa munoona sekuti ichi chirongwa chino musoro here
ichi chirongwa chisina musoro kuti titaurirane chokwadi tibudirana pachena nokuti kuti munhu iye webhizinesi weindastry akwanise kupa munhu basa zvinenge zvichienderana nokuti kuna vanhu vari kuda here zvinhu zvaari kutengesa izvozvo saka tikatarisa ruzhinji rwavanhu vomuzimbabwe hahuna mari yokuti rwuinde kumabhizinesi iwayo rwuinde kumaindastry wayo kuti vandotenga kana vatenga wamabhizinesi ako kuti ndaakuda vanhu vakawana vanondishandira saka zvakati zveyame minista vaifanira kunge ivo vakaita yaidonzi yokustimulata economy vachibvira kuvanhu vacho vanotenga vangava vanovawedzera mari ndinoona kuti vakati ivo vachazochajwa taxi mabonus achange akamira sei mari yakaita yakamira sei asi zviri kuitika ndezvokuti mari idzodzo dzavanoti dzakawedzerwa kumabonus asati achabatwa taxi nepei isati chabatwa taxi dzinotogara dzatotorwa kare nokukwira kuri kuita zvinhu izvozvi kubva musi wakatodonha dhora rezimbabwe iwo zvinhu zvine zvakatokwira zvaakutotora mari iyaya mabhonasi mari iya isati ichatekisiwaiyai isati ichabhadhara mutero iyai ivo vanhu vacho vasati vatopiwa mari iyoyo saka mabhizinesi haazombokwani kuhaya vanhu kutora vanhu kureta mabasa nokuti kune kusina vanhu vanenge vane mari yokunotenga zvinhu zvavo izvozvo saka zvinhu zvisina musoro izvi kuti tinatsokuzviongorora ndiona sokuti minista vari kushandisa uzivo hwavo hwomabhuku kwete hwokuona chaiko chaiko kuti on the ground pavanhu vari kutambura chii
tava nemakore maviri iko zvino tichinzwa nyaya yekuti Zimbabwe is open for business tava nemakore maviri tichiona mutungamiriri wenyika vachienda kunyika dzakasiyana siyana vachinosaina madhiri zvamabhizinesi imi kana makatarisa pane mutsauko here wataona kwamakore maviri awa ekuti zvinhu zviri kuita nani munyaya dzemabhizinesi kana takatarisa madhiri anonzi asainiwa nokufamba kunoita mutungamiriri wenyika vachinotsvaka vanogona kuinvesta muzimbabwe
handioni chatichaya yokuchinja vanogona havo kufamba vachiinda ikoko vachinotaridza vanhu kuti zimbabwe yamira yakati yakati asi vanhu vacho vane mari pavanozouya kuzimbabwe sokuuya kwatakanzwa naambassador wekuamerica achiti 4,500 yavanhu vamabhizinesi vakabva kuamerica vachiuya kuzimbabwe kuzoongorora kuti ko hurumende zvaiti zimbabwe is open for business ndizvo here pavanondopinda muzimbabwe kudai vanondoona kuti zviya zviri kutaurwa kuzimbabwe is open for business aiwa handizvo kune corruption yakanyanyisa muzimbabwe.